chokutanga tinoda kuti ndizwisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisanga pinda imomo muvamarara munhu mutsva akataka kupindawo neappointment kunational executive vakaita kuappointa kana kudemwa navamonzera mugore ra2021 pamamembers 10 anodomwa napresident pamutemo wendc. Vamarara kuburidza neizvozvoizvo havasi vambopinda manational council endc muupenyu hwavo hwese. Vamarara havazibudire nemutemo rendc. National Council izvo yakagara ine power, ndiyo inonzi the supreme decision making body in between Congress. Saka kuburikidza neizvozvo izvo mukatika kuti article 16 yemusangano havana kuidema mapepa avo pavakaenda kucourt. Ine National Council inogara igoona igotarisa maprocesses kuti inoita inoitira ndeipi, chitasa macost ekuunza vanhu, chitasa macost ekuti tiite process iyoyo. Saka vamonzora vakanominatwa uncontested and unopposed nemamembers ese enational council. Ivo vamarara vakanga varimo vakaramba vakagara vakanyarara nekuti mhete inge urimo wangu waona kuti havakwanisi kukurira.
Asika vadamba, vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamonzora kana kudomwa kwavamonzora kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Izvinotaurwa nemunhu akaruza nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinozoda tichiti kudii. Pachirungu kachirwere akanonzi exercitis nekuti munhu aaluza aringotsvaga mhosva kunemera kushipisa tari musangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa, kongresi inoenderera mberi, hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tiri kuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumbiro remutemo endc. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamonzora kana isusu navamonzora haitiri kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi ekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitatu ya 2006 yatinga tiripo vamarara vakanga vasipo. Kongresi ya 2011 kugurowayo tatinga tiripo vamarara vakanga vasipo. Ya 2014 tatinga tiripo vamarara vakanga vasipo. Saka tiri kutaura nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana zvichiita zvinoita sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.